kwakaitwa zvisungo zvakawanda zvediaspora. Kwakaitwa chitsidzo chekuti diaspora inofanira kubatsira kudevelopa nyika, kuvandudza nyika, ichiparticipeta nemadifferent consortiums ainawo ari kusetwa, ichishanda neministry of foreign affairs. Ndiyo iri kugadzira maclusters mamwe anozova achisapota kuti vana vediaspora vada kubatsira zvisavanetsa pavanouya vachida kutaura nehurumende. Saka pane maprograms akawanda kulonchwa ediaspora ari kubva kuministry yeforeign affairs trade, achazoita kuti kumaforeign missions mazhinji tinokutanga kuamerica neuk nesouth africa kuti kuchange kwava nemadiaspora desk anenge achibatsira kuti vediaspora vada kuuya kuzobatsira munyika zvireruke. Ende uyezve ministry of foreign affairs iri kureviewa diaspora policy yakanga yagara iripo, bumbiro ranga riripo racho, kuti rikwanise kuve senge rakubata vazhinji kuzva rakamboitwa kudhara ranga risina kubata vazhinji. Saka izvino vari kudzoka zvakare vachitenderera, vachitaura nevanhu vari mudiaspora kuti zvavari kuda kuti zviitike ndezvipi, ivo vediaspora vachitaurawo zvavari kuda. Uyezve vari kutarisira kuti nekufamba kwenguva kuchazoitwawo ediaspora day or day richanzi diaspora national day, Zimbabwe diaspora national day, day rekuti nyika yose inenge ichirangarira kubatsira kuri kuita diaspora kuvandudza nyika yedu nemagariro kana makuitara. Saka the government iri kurangarira diaspora zvikuru.
Chikuru chinodiwa nevana vezimbabwe vari kunze vagore inyaya yekubvumidzwa kuvhota. Inyaya yakabatwawo here?
Nyaya yekuvhota inyaya yagara iripo, asi ezvino izvi handidi kunyeperai. Takatarisana nekuvaka nyika neupfumi hwenyika kuti huende pamberi. Kuvhota hongu kune basa, asi chikuru kuvandudza upfumi hwenyika kuti diaspora yabatsira here zvairi kukwanisa kuti zviitike. Yes, the economy ndiyo inouya first, politics dzinozoteera mumashure, but economy taiisa pamberi. Saka the priority iripo ezvino izvi ndeizvozvo zvekuti tikwanise kuita sei, kunge tichitaura nyaya idzi. Nyaya dzekuvhota inyaya dzichienda kuparamendi, ndokwadzinonotaurwa ikoko.
Sebato, pane urongwawo here hwekuumba dunhu rediaspora kana yatingati diaspora province?
Pakataurwa urongwa ihwoyo mustate of the party thematic committee, yakataura ikakurudzira kuti bato ngaritarise riongorore kuti nyaya iyi ingaitwe sei. Saka ndinoda kuti nditi ndinoda kutenda kuti nyaya iyi yakutaurwa manje, zvichireva kuti yakunzi no ngaiongororwe kuti zvioneke kuti kana ichiitika yoitwa sei. Uyezve isuwo madiaspora tikanzi titauriranewo futi pachedu kuti kana nhau iyi ichizoitwa, ichizoiswa mudariro kunzi iitike, isusuwo mafungiro edu akaita sei. Saka ubato rakativhunzawo isusu kuti imimi mbotauriranaiwo kuti muzoziva kuti kana zvazoitika muda kuti zvishandewo zvakaita sei. Saka ngationanei pamwe chete. Saka zvino ndinoda kudayira kuti tiri panguva yekuti tichionana pamwe chete, ndikutaurawo nemadiaspora ari kusouth africa, takasangana tikakurukura, tikataurawo nevamwe vanga vabva kuna tanzania tikakurukura, tichataurawo nevanga vari kuamerica tokurukurawo ikoko, then towirirana tese kuti you know what, tozvifambisa sei kuti nyaya iyi ifambe, tichitaurawo nedepartment reparty richazenge richiongorora nyaya idzi kupera kwakaita chidanho reconference.
Asi imiwo semumwe anogarawo kunze kwenyika, mune tarisiro here yekuona vanhu vachitambira kurudziro zvikuru vane hunyanzvi kuti vadzoke kumusha kunoumba nyika, tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu?
Ndinoda kukurudzira zvikuru kuti vanhu vane zvavanogona kuita, especially vakadzidza nekufunda zvepamusorosoro, kuti mukana utoripo wekuti kana vachida vanobatsira nyika. Hazvirevi kuti unobatsira nyika nekuenda kumba chete, unogona kubatsira nyika nekwaunenge uri ikoko, uchiona uchivheneka, uchipawo matanho nepfungwa dzako kuti zvinhu zvinoonekwa sei. Hurumende iri kukurudzira kuti vane ruzivo rwakawanda vari mudiaspora vapinde mune mamwe mabhodhi ari kumba nawo, nekuvandudzwa kwaitwa zvinhu nekutaura necommunication yaimprova sbereki, vari kutoita work around kuti vaone kuti vanhu ava kana vanenge vari kudiaspora vari mumabhodhi macho vanezenge vachiparticipeta, vachibatana nevari paground sei kuti zvinhu zvifambe.